Vagari ava vanoti chiro chavita ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magonhi achipinda mudzimba achitsvaka zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magi Chirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji wenyamunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya gonhi risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Saka makudo iwayo aakutoziva. Isu tikavhara dhoo repadhaining, isenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongozwa kuti gwedoro kana kunzwa kuti mvura yara. Kudai unenge ratopinda mu ratosvovhura dhoo yotorara ii. Pamai inotora kana gaba rehupfu rino roini, wotozoteedzerwa kunzi ogotirinda onai ingi gaba rini rehupfu riri panze.
Mumwe mugari wemukariba vaobedi Jengwe vanoti mamwe makudo ave kugona kuvhura gonhi achitsvaka zvekudya mudzimba.
Ya, vakasiya madhozi akavhuriwa anopinda and some of them are to zero kuti madhozi anovhuriwa so. So anoti atenda mbotisa dhoo yake iyo yanoti harina. Rakapinda mumba rinokanganisa imba yese, kuvhura zvipfanya, anything. Kuzvinga zvinotsvaga chikafu.
Rajeni vanoti dzimwe nguva makudo anorwisa vanhu nekuvatorera zvekudya zvinenge zviri pachena.
Mukata vagona vakatakura chikafu something anoti kumhanyisa chinhu chikozi anything chaunga vabata kana chikafu kana chii anonga chitochidawo because they always looking for food. Kubva kwa21
izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudyira nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana kuya kwamusumba kana kupu kana kwamusumba kuya kana masopu otovana atenda nejeki ndikangoona mwana ane chingwa kana mani rutumi kana maodomasi unotona.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo muno mukaribha anonesa bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatozi ifekti ndingangoti zvose zviri momo zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete zvose zvinodyiwa nemakudo. Saka ukavakirira kudai seunenge wachavhidha kuti makudo asaite satore zvinhu zvako tachoenda kaisa chikeji ichochi kadai seanotouya utosvika utosheka sheka zvakasimba zvototi iwo unototiza utoritira mukana utiriite zvarinezvi. Asi kana wakavakirwa dekari hatikwanisi kubisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apa anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dishi. Vagari vemukariba vanoti hapana zvaanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatendanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana dzimwe mhuka zvayo. Amai Tarehwa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari vemukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Nokuti kana ukanoripota kugame kuParks vanongoshedzera kuti inii makauya munyika yemhuka. Saka isusu totokoshesa mhuka kudarika vanhu vari munomu. Zviini nzima katoya munyika yemhuka saka isusu hatina zvatokwanisa kuita makuwana rangouya ringoti dzingai. Kana izvo nyoka chaya yakatopinda umba vanoti kana hautombofanira kuiuraya unotovafonera vouya vakangouya unongoitsvaga midzi dzokuibata nayo unoiisa musango yoenda havaurayi.
Mashoko amai Tarehwa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo vepasi vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine apa chibhuriwa.